Paita akakusawirirana pakati pemapurisa nevagari vemuchitungwiza. Apo vagari venge vakaungana pakanzuro yechitungwiza vachida kuti vaone minista akasukuwere vanomirira zvekutongwa kwehurumende dzematunhu. Avo venge vatsvonwa kuti vauye muguta rechitungwiza nhasi kuzoongorora nyaya dzakabuda muripoti rakaitwa nekanzuro kwekupiwa nekutengeswa kwemasenzi muchitungwiza. Saka vagari vatanga kuungana vachibata navo pamwe chete nevashandi vekanzuro avo vakadzingwa mabasa vasina kupiwa mari dzavo venge vaine kunyinyitawo vachida kutiwo vasanganewo negurukota rehurumende kuti vapewo zvinyinyito zvavo. Asi izvi tazoona mapurisa azobvisa vanhu nechisimba izvo zvazosvika pakukonzera kusungwa kwevanhu vanokwana kuita 20 pari zvino vatori paSt Mary's Police Station. Zvakarewo pane vamwewo vazokuvara mumhirizhonga yazenge ichiitika iyoyo vachiedza kutiza kuti vasafungwe nemapurisa.
Ndiani angazivisa kuti vakasukuwere vachakushanyirai nhasi?
Shoko iri rakatanga kungotenderera mumusha nezuro. Zvakarewo nhasi rabudawo riri mumapepa nhau kuti vange vachifanirwa kunge vachishanya nhasi. Asi havana kuzokwanisa kunge vachishanya havo uye tazonzwawo panhau kuti vaperekedzawo mutungamiri wenyika kumasvingo.
Ivo vasungwa vane mhosva yavati vapomerwa here?
Vasungwa ava vaita rombo rakaipa nekuti vabatanidzirwa. Tingati pane vashandi vekanzuro yechitungwiza vakadzingwa mabasa venge vachiratidzira mazuva ose vachisikoungana nekugara pagedhi rechitungwiza municipality pamaofisis pavo. Saka vashandi ava vakazenge vaenderwa kucourt nekanzuro yechitungwiza ndokutadza kuenda kudare ndokunopiwa default judgment yekuti ngavabve pakanzuro apa nekuti havana kukwanisa kunge vachiuya kuti dare rionewo nyaya yavo. Saka vari batanidzwa vese nevagari vari kunzi vashandi vaita contempt of court nekutadza kubva pakanzuro pavakanzi vabve nedefault judgment yakaitwa mushure mekunge vatadza kuenda kudare.
Zvaitika izvi sevagari mazvitambira sei? Nekuti kana maa mangoziviswa imi kuti vakasukuwera havachauya, hapana dambudziko raifanira kuzomuka, maifanira kungoparara.
Ya, munoona mukoma panosangana vanhu vanenge vaine kunyuta vanenge kazhinji vachizomirirawo kuti vaziviswewo kuburikidza neutungamiri hwavo zviri official. Saka mapurisa tingati asvika vanhu vasati vanyatsori neinformesheni yakakwana vasati vaziviswa neutungamiri hwevashandi vekanzuro neutungamiri hwechitungwiza Residence Trust kuti aiwa sevagari sevashandi tidzokerai henyu kudzimba gurukota rehurumende harichakwanisi kunge vachiuya. Saka izvi zvaitika zvisati zvasvika pakuti vanhu vaziviswa nevatungamiriri vavo ndozvazokonzeresa kuti dambudziko iri ringe richisvika pakusvika parazosvika apa.